Ndaiti mira kana chiremba mabasa inyaya yekushungurudzawo zvikuru sevanhu vetaso yemende yaiti sezvo panguva dzakadai so tichirasikiwa neupenyu hwevanhu zviri unnecessary. Tinoona kuti vaya vanenge vasina mari yakawanda ndiani ani afetwa nemasaizi akadai.
Pakati panachiremba nehurumende ndiani atingape mhosva?
Tinoona isusu kuti gore negore masaizi avanoramba achiitiza, asi hurumende inenge ichingopremisa kuti ichigadzirisa zvichemo zvavo. Tikaona for the past 10 years zvichemo zvingoramba zvichitemwa nazvo nanachiremba ndozvino izvozvo. Ende government aisiradza senteriti pakuadresa maissues avagoreza. Saka ichiona sekuti bebe government ministry of health yawedzera kuratidza kontinuya zveutano nevanhu vezimbabwe kuitira kuti masaiti akadai se asaramba.
Zvino munofunga kuti zvoitwa sei?
Chinoonero wedu ndeyekuti vakomana vari kuhedha zvinhuza havakukundikana nebasa. Kune dzimwe nyika tinoona kuti iri minista inenge ichifanira kunzi matageti ako ndeapi. Ikaitika kudai se kuti gore negore masaiti angoraramba achiitika, minista yoramba aripo, health services board yoramba iripo, mahospital board yoramba ari ani. Tinoona sekuti panguva inoi since political vakutaura nezvenew dispensation zvaidawo kuti maministri edu nemahealth services board yedu nemahospital management board yedu mumbounzwawo manew ideas.
Zvino pakadari apa anochengetedza kodzero dzavarwere ndiani?
Zvazvinoita isu sedoctors vehuman rights kodzero dzevarwere toedza tinodzikurudzira kuti dzichengetedze. But means that dzinosiyana. I think for the past month Doctors for Human Rights inenge ichitaura kuti no muchipatara mashota oxygen, muchipatara mashota madrugs, muchipatara mashota magloves, but hapana chekuitira. Panogadzirwa budget yeDoctors for Human Rights ichitaura kuti no wedzerai budget ichienda kuhealth, kwete kuti inopiwa nachiremba chete, but inoenda even infrastructure mune zvekushandisa zvacho muchipatara, but hapana chinoitiwa. Saka panozoisvika situation yekuti vana chiremba vapurana mabasa, ndinova futi kuti manesi atevedzerawo ambomira kuenda kubasa because maworking conditions acho haasiri.
Ko murwere anoenda kuchipatara osvika odzorwa akafunga kuti kodzero dzake dziri kukanganiswa, anokwanisa here kunomangara kumatare edzimhosva?
Ndinofunga pakadaro zvinokwanisika. I think lawyers vehuman rights havo ndo vanganyatsokupadzikesa ipapo, but manzisiro angu ekuti health is a constitutional right anofanira kuenda anokwanisa kuenda kunomangara.